Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF ratanga nhasi muBulawayo asine kuda kwekuwekwa kwechirwere cheCOVID-19 pane makambani mashoma nenyika dzekunze shoma dziri kuratidza zvadzinogadzira. Makambani ane chitsama ange achiri kupedzisa kunhadzurudza nzvimbo dzavari kuratidzira zvavanoita uye veruzhinji vanosiuya kuchiitiko ichi neuwandu hwavo vange vachiuya vari vashoma. Mutevedzeri wemukuru wemumiririri wemuzinda wenyika yekenya muzimbabwe valazarus muganda vati nekuda kwekuveko kwechirwere checovid-19 makambani ekunyika kwavo haana kukwanisa kuuya kugungano iri asi vati vakaona zvakakodzera kuti muzinda wavo uve pagungano iri uchiratidza zvinogadzirwa nemakambani emukenya uye kushambadza mikana yemabhizimisi iri munyika iyi. VaEdmore Masukume vanoshanda nekambani yeMine Easy Mining Solutions iyo inotengesa michina nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mumabasa ezvicherwa. VaMasukume vati ndeke kutanga vachiratidza zvavanoita pagungano reZITF vachiti vanofunga kuti izvi zvichabatsira kuti kambani yavo isimukire sezvo ichiri diki.
Tichaona zvakakosha kuti tiexhibite panguva inei kudai zvinhu zvakakosha nenhau yeCovid. Tirikutarisa kuti masmall scale miners havana kumira kusevenza and kusevenza kwavo pasina ruzivo kana pasina rubatsiro rwezvokusevenzesa kutaridza kuti nenjodzi navo vanenge vachidini vachisangana nazvo. So tiri kuda kuti panza apa masmall scale miners vave nokuziva kuti vakauya kumine Easy Mining Solutions vanokwanisa kutora equipment inoita kuti vasevenze zvakanaka vakwanise kuwana zvavari kusevenzera pasina njodzi.
Vainozen Mahufe ndivo mukuru wekambani yeVodso Cannabis iyo inove imwe yemakambani mashoma ari munyika ane rezinesi yekurima chirimwa chehemp chinogadzirisa micheka yembatya pamwe nembanje inogadzirisa mishonga. VaMahofe vati akaondeke kutanga kambani yavo ichiratidza zvainoita vakati zvisinei nekuti gungano regore rino rine vanhu vashoma vanofunga kuti vachawana pundutso nekuvepo kwavo sezvo vachida kuti kambani yavo izikanwe.
Hurumende iri kubvumidza kurima industrial hemp. Isusu sekambani uye fodya tirikuda kurimisa zvakare industrial hemp kumasmall scale nekumacommunals kuti tikagona kurimwa igobuda neuwandu nekuti industrial hemp inodiwa yakawanda kuti mugone kuwana either seeds kana kuti fiber yacho inodiwa yakawanda. Saka tiri kuda kupa chenjedzo kuvarimi nekuvatengi vanogona kuzopfuura nepano kuti vazive kuti Zimbabwe yakapiwa marizinesi yekuti iri membanje. Saka tagadzirira kuti tiri membanje tiitengese kunyika dzekunze.
Mukuru weZITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 kuti vakagara vatora matanho akasimba ekudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCOVID-19 vachitiwo zvinhu zvese zvafamba zvakanaka pazuva rekutanga kweZITF nhasi.
Ndinofara chaizvo chaizvo kuti ndiudze Zimbabwe kuti aiwa zuva rokutanga rafamba zvakanaka. 357 maexhibitors edu vashambadzi vedu zvichiincluda 10 vanobva mune dzimwe nyika. Saka izvi parafamba zvakanaka chose.
Gungano reZITF rakatadzwa kuitwa gore rakapera nekuda kwekuvekwa kwechirwere cheCovid uye gore rino rakaendeswa mberi kaviri nekuda kwedambudziko rimwe chete. Gungano iri riri kuenderera mberi mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kuve munyarikani pamusangano weInternational Business Conference. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachavhura ZITF yegore rino zviri pamutemo nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.